Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 10 Gumiguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Semisa Zimbabwe tinotaura kuti kufambiswa kumashoko kumuzinda weZimbabwe Broadcasting Corporation kunoda kuti inge yatapanurwa yayamurwa kubviswa pavurukato rwekubatwa nemasimba ezvematongerwo enyika. Yopiwa mukana yekuti igadziridzwe idzumburudzwe kuburikidza neaudit report rakaitwa neKPMG.
Misa Zimbabwe inoti Zimbabwe Broadcasting Corporation inofanirwa kuregerwa ichiita basa rayo zvakanaka pasina kupindira sezvamatongero enyika.
Ndikutaura kwandakaita isu ticharamba tichiita zvekuti tizame kutaurirana kunze kwematare edzimhosva nevanotonga muSouth Africa nevemaboka akasiyana siyana kuti tiwane nzira yakanaka yekugadzirisa dambudziko.
Nyaya yemaZimbabwe exemption permits ichanzwika mumatare muSouth Africa kubva musi wa 28 November kusvika musi wa 1 December.
Ende chikuru ndechekuti tinongofara kuti munhu akakwanisa kuzosvika kumusha kuti awigwe kumusha kune hama dzake. Dai vakarwa kuAmerica isusu vaivateera vaivafarira tanga tisakwanisi kuzovaona, nekuti ndodaviro kuti kana hama dzedzidza ravo dzinofarawo kuti mwana adzoka kumusha.
Muimbi Lancelot Mafumo weBlacks Unlimited otarisiwa kuradzikwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano remisa Zimbabwe rinoti vashandi veZimbabwe Broadcasting Corporation kana kuti ZBC vane kodzero yekuratidza kunyunyuta kwavo nemushandirwi wavo sezvinofanirwa kuitwa nevashandi vose munyika. Misa Zimbabwe yataura izvi zvichitevera mashoko ekuti vashandi veZBC vakataura mashoko kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachinyunyuta nezvemashandiro avo vachitiwo vari kupiwa mari iri pasi peyakatarwa neNational Employment Council. Mukuru weMisa Zimbabwe vatavani mwoyo vashora zviri kuitwa kuvatori venhau munyika vachitizve ZBC inofanirwa kuregerwa ichitsvaga zvirongwa zvainoona kuti ndizvo zvakanaka uye zvinodiwa nevanhu, vachiti vashandi veZBC vashandi sevamwe vose, naizvozvo vane kodzero yokutaura zvinovanetsa pabasa.
Semisa Zimbabwe tinotaura kuti kufambiswa kumashoko kumuzinda weZimbabwe Broadcasting Corporation kunoda kuti inge yatapanurwa yayamurwa kubviswa pavurukato rwekubatwa nemasimba ezvematongerwo enyika. Yopiwa mukana yekuti igadziridzwe idzumburudzwe kuburikidza neaudit report rakaitwa neKPMG richitaura iro kuti ZBC yanyanya kuvhiringwa neuori nemaburi akanyanya anobva kupolitics anobva kunzvimbo dzakasiyana siyana.
SeMisa Zimbabwe vamoyo, ndeipi nzira yamunoti itorwe kuti zvinhu zvifambe zvakanaka?
Kuti zvifambe zvakanaka, ZBC ingaipiwe mukana wokutsvaga urongwa yatinoti yo quality programming kuitira kuti vanhu vange vachibhadhara maresinesi. Zvinongoitwa nemuzinda weDSTV ndozvinoda kuti zviitwe kuZBC. Yadaro yochikwanisa zvakare kunge ichitsvaga vashandi vakakodzera vanoibetsera kuti irambe ichisunda zviga zvayo yatinotiwo mastrategic objectives.
Ko panyaya yevatapi venhau avo vatanga kusungwa-sungwa kana kurohwa-rohwa svondo nesvondo, Misa Zimbabwe pane zvaaita here nenyaya iyi Misa Zimbabwe inoti
tochi inda panyaya dzekumbunyikidzwa kwatapiwe nawo tapi mukuru anoai Godwin Mangudya akambunyikidzwa achida kuparura kana kuti kuparu nyoro pamusangano wezano PF waiva kukwadzana akabatwa kwenguva inosvika kuawa kana awa rakakwana nema CIO nevanotsigira achikwata bato rezano PF. Izvi zvinoitiratidza kuti vashandi vari parumananzombe zvinoratidza kuti vatapena vari parumananzombe sezvatoenda kunguva yesarudzo. Chatinokurudzirai isu ndechekuti vanoshanda nevatapenhau kubva kubazi rekutapwa kwemashoko kusvikira kuZimbabwe Media Commission, mapurisa ngatibetsere kuchengetedza vatapenhau vachiita basa ravo. Muzuva ranhasi mumwewo zvakare anotapa achishandira kuNewsday Desmond arambidzwa kupinda achipomerwa mhosva yekuti Newsday haiwirirani nemusangano uri kutonga. Izvi zvinoratidza zvakare kuti vatapenhau vangosiyawo vari pachena vari panyanga dzamushore. Isu tinotaura kuti vatapenhau vanochengetedzwa nebumbiro remutemo naizvozvo havafarwi kunge vachirambidzwa kubata basa zvakasununguka. Paarambidzwa VZBC vanga vachibvumidzwa kupinda. Izvi zverusarura uchitarisa kuti wabva mumba yani hazvikurudziri kushanda kwakanaka mukutevhenyekwa kwenhau.
Avo vange vari mukuru weMisa Zimbabwe vatavani mwoyo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reSouthern African Liaison Office rinoti nyaya yakakwidzwa kumatare edzimhosva yokupikisa danho regurukota reSouth Africa rezvemukati menyika vaAaron Motsoaledi pamusoro pemagwaro anobvumidza zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvishande zviri pamutemo ikurumidze kunzwika nedare. Ichanzwika kubva musi wemuvhuro 28 November kusvika musi wechina 1 December. Masangano anokwana mana kusanganisira reHelen Suzman Foundation neZimbabwe Immigration Federation akaendesa nyaya iyi kumatare asi haina kunzwika pamazuva avakange vakumbira. Vanorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reSouthern African Liaison Office vamunjodzi mutandiri vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti nyaya iyi ipere nenhaurirano kwete kuenda kumatare.
Panyaya yezvizvarwa zvekuZimbabwe zvine mapemits aya atakati anonzi maZTP yakanga yaendeswa kumatare edzimhosva munguva yapera iyo nemasangano akati wandei anokwana mana kusanganisira veHelen Suzman Foundation pamwe chete nevemapoka ezep iyo vakanga vatorawo danho rekuenda kumatare edzimhosva. Yakazogarirwa pasi nemajaji vachizama kuonesana kuti yofamba sei.
Pane zvavakabuda nazvo here vamutandiri?
Pakaonekwa kuti pane mareplying affidavits aifanira kuitwa nemapoka akasiyana-siyana kusanganisirawo neHome Affairs, kusanganisirawo nezvinana Helen Suzman Foundation. Saka nyaya iya yaifanira kuti itange nezuro kusvika musi wechishanu. Asi hazvina kuzoita saizvozvo, yapushwa kana kuti yaiswa kumberi yaakutanga musi wa28 November uri musi wemuvhuro ichitarisirwa kupera musi wechina musi wa1 December. Asi kana ministry yeHome Affairs minister Motsoaledi vakawana mukana wavari kuda kuwana inogona kutozonzwika musi wa6 to 9 February mugore ra2023.
Izvi zvinotambirwa here nemapoka akaendesa nyaya iyi kumatare?
Ndataura nevanotungamira mapoka akasiyana-siyana iwayo akaenda kumakoti. Vari kuti vakakumbirisa kudare remhosva kuti dai nyaya iyi yanzwika gore rino risati rapera kuti vanhu vagone kuziva kuti vari kufamba gwara ripi. So tinotarisirawo kuti vanowirirana vozama kuti iitwe nekuchimbidza kuti zvinofanira kuitwa zviitwe pachine nguva.
Vamuchandiri, pane imwe nzira here iri kushandiswa mukuedza kugadzirisa nyaya iyi?
Ndikutaura kwandakaita, isu ticharamba tichiita zvekuti tizame kutaurirana kunze kwematare edzimhosva nevanotonga muSouth Africa nevemaboka akasiyana siyana kuti tiwane nzira yakanaka yekugadzirisa dambudziko iri.
Avo vange vari vanorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reSouthern African Liaison Office vamujodzi mutandiri vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Imwe nyanzvi mune zvamatongerwo enyika inoti kana mafambisirwo akaitwa sarudzo dzenhengo dzepolitbureau yebato rezanupf ariwo achaitwa musarudzo dzenyika gore rinouya, hapana chinomusoro chinofanirwa kutarisirwa musarudzo dzegore rinouya. Muzvinafundo Eliot Masocha vanoti kana vanhu vapedza kuvhota, chinotevera kuverenga mavhoti nekuudza vanhu ipapo kuti akunda ndiani, vachiti zvinotaurwa navatafadzwa mugwadi zvokuti zvakabuda musarudzo zvichamboendeswa kumakomiti nekumutungamiri webato vanhu vagozoudzwa, ndicho chiratidzo chekuti zvinobuda musarudzo handizvo zvinoziviswa vanhu. Tabata muzvinafundo Masocha kuti tinzwe zvizhinji.
Mafambisirwo zvinenge zvakaitwa vamwe vatirohwa kuti vamwe vaitiwa macellphone, vamwe vaitiwa mabhandos amaindaneti nezvimwe zvakadero, handiwo maitirwo anofanira kuitwa munyaya dzamaelections kana tichida kunyanyokunyatso kuti tione demokrasi yei dzechetere mukusarudza vatungamiri vanozototimirira, nokuti zvinozoitika ndozvo kuti kune mari chero asina ruzivo, chero aino rusarudzo, chero ari munhu wakaipa kana kuti ari muvengi wezanupf, kunopedzisira apinda mukati imomo. Saka tikabvira pamaitirwo akaitwa maelection iwawo, ndinoona kuti zvainzi zvaiitika zvacho hazviratidzi kusarudzana kwakajeka kwokuti vatungamiri vanoziva nechido norudo navanhu ndivo here vanozotarudzwa kutsendwa komiti ikoko, kana kuti zvinenge zvaakunzi uyu ndiye wakandipa chakati kana kuti uyu ndiye hama yangu. Hazvinaki izvozvo maelekti, nokuti sarudzo idzodzo ndidzo dzinozosvika kwese dzaakutoredzerwa maitiro adzo kumageneral election ayaya anozenge achitarudza vana president vana mp nezvimwe zvakadero. Saka zvinobva zvaumba sarudzo inenge isina mucherechedzo wakanaka, sarudzo inenge isingazoburitsi vatungamiriri chaivo chaivo vano rugo rwavanhu nokutungamirira vanhu, nokuti zvanupf ndiyo pati yatisati yohopeka, ndiye inotonga. Saka maitiro ayo anofanira kunge aine chiratidzo muzimbabwe nepasi rose kuti vanoita maelection avo nenzira kwayo.
Kana makatarisa pakupera kwacho, zvinonzi zvichamboenda kukomiti zvigozoenda kuna president zvigozotaurwa, ndiyo nzira ingava yakanakavo here iyo kuita sarudzo?
Kana zvaakuzoita saizvozvo, hadzisisiri sarudzo dzinenge dzasarudzwa navanhu, nokuti kumakomiti kwatichaita nokunana president ikoko vachandototendeka vamwe vanhu kuti hamuyu hai ngaazouyu, nokuti hatimuoni zvakanaka. Saka ndivo vaakuzondopedzisira vaakunzi ndivo vasarudzo, kwete vanhu vapasa apa, asi kuti komiti yacho yeyo president wacho ndiye uchange achitotendeka vaanoda. Tinotinga tiyo sarudzo here iyoyo inenge inoitwa nepati yatinonzi inotonga, inenge ichida kuratidza chii kuvanhu vezimbabwe vose? Asi tindoo corruption iyo kuti zvozonotonzi uyu haana kuapruvhwa napresident, kokana ari iye unenge achidiwa navanhu, kokana ari iye unenge ano mwoyo kwawo wavanhu wokushandira hurumende asingadiwi napresident. Zvaazvozokusarudza vanhu vapresident here izvi kana kuti zvaazvokusarudza vanhu vavanhu?
Avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi vakati sarudzo dzakafamba zvakanaka uye zvakabuda musarudzo idzi zvichaendeswa kumakomiti nekumutungamiri webato iri vanhu vagozoziviswa zvakabuda musarudzo munewsday ranhasi munyori anoona nezvegwara remusangano muzanupf vamike bima vanoti bato ravo rakapindwa nevavengi vachiti dzimwe nhengo dzebato ravo dziri kushanda nevamapato anopikisa Lancelot Mapfumo aimba nechikwata cheBlacks Unlimited anotarisirwa kuradzikwa nhasi kumarinda eWarren Hills muHarare Lancelot uyo aimba nechikwata chaitungamirwa nemukoma wake Thomas Mapfumo akashaya muAmerica nechirwere chegomarara tabata sawira wemufi vaRaymond Majongwe kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu
Ngoma Lancelot Mapfumo ndichitaura ini semunhu wandakatanga kuonawo ndichikura munhu wekuti pandakatanga kuziva kuti kune chinhu chinonzi chimurenga ndiri kuprimary tichienda unoteerera kumarondera takaona kuti munhu akanga achiridza ngoma zvaitifadza muridziro wangoma wakasiyana nemaridziro aitwa ngoma nana chibhodhoro nevamwe nekuti avo maridziro anga atori yatingati yakapedzera yatiwo signature style nekuti vane maridziro avo avaiita yekuti ngoma chaiyo chaiyo vairidza kusvika pastage yekuti unogona kuenda kubhendi raThomas Mapfumo wonoteerera brass wonoteerera vaimbi woteerera madrums chaiyo asi uchinzwa ngoma padzodzega kureva izvo kuti vaLancelot Mapfumo vakagona kucreata a new style yekuridza ngoma mubend
achachengeterwa kupi uye chii chinotarisirwa pakuchengetwa kwake nhasi
tiripo ndechekuti from zvatiri kuona ine ndechekuti ngoma Lancelot vanoigwa muHarare Warren Hills nhasi musi wemande ende chikuru ndechekuti tinongofara kuti munhu akakwanisa kuzosvika kumusha kuti awigwe kumusha kune hama dzake dai vakarwa kuAmerica isusu vaivateera vaivafarira tanga tisakwanisi kuzovaona nekuti ndodaviro kuti kana hama dzedzidza ravo dzinofarawo kuti mwana adzoka kumusha asi chakaipa ndechekuti vangodzoka vari mucoffin zvavo asi kuti makore mairi mashoma apfuura takanga tinawo ngoma Lancelot takafamba pamwe chete tikatendera kumashows tikatofara zvikuru navo pamwe ndokwakuri kuonekedzana kwedu navo asi munhu wekuti vanovafarira vakaonawo kuti murume uyu akabata basa rake sebasa
vamajongwe hama neshamwari dzinofungei pakutadza kuvepo kwaThomas Mapfumo
chiripo ndechekuti vanhu vakawanda vari kutaura nenyaya yekuti kuThomas Mapfumo sei atadza kuuya kuZimbabwe zviri pachena kuThomas Mapfumo ataura nyaya yake kuti ndinotya kuti ndikauya kuZimbabwe ndinobatwa ko anenge aizoramba kuti Thomas Mapfumo atadza kuuya kuZimbabwe ari kunyepa kuti anozobatwa ari kuzvitaura ndiThomas Mapfumo ndiye ari kuziva ari kutya zvaari kutya tikarambidze munhu kutya here kana munhu akati handigoni kupinda musangomo nekuti mune shumba toti usapinde nekuti shumba dzakapedzera kuonekwa kare iye ari kuziva kuti mune shumba yaanoziva ari kuitya ende ari kutadza ari kutaurawodza kuti ini handigoni kupindamo nekuti ndine zvandiri kuziva zvandinotya saka chikuru ndechekuti Thomas Mapfumo ataura nyaya yake isusu vamwe vanoziva zvinoitika munyika tiri kuzviziva kuti fiye yake yaari kutaura is not unfounded munhu ari kutya zvaari kutya ende haine kwandiri ndongoti mukanya ndivo munhu mukuru haasi mwana mudiki ende tinoti isusu mashoko evakuru kwazhinji kazhinji vanenge vaine zvavanoona Thomas Mapfumo haasi munhu wekuti munhu anongotaurwa munhu nje Thomas Mapfumo munhu anenge wekuti kunyika yenyika dzimu anogona kunge aine zvaakaoneswa ende ane zvaari kuzvitaurira saka tikati tizoramba kuThomas Mapfumo zvautaura nezvekunyepa unenge uchitaura sani Thomas ataura nyaya yake ndoyatinongoteerera iyoyo
ipaiwo mashoko enyu kuvateereri vamajongwe
sevana veZimbabwe tinongotaura kuti aiwa music genre yechimurenga yarasikirwa zvikuru negamba ende tinoti Lancelot Mapfumo munhu wekuti vanhu vanofanira kumurangarira vanhu vanofanira kuenda kunomuvigawo kana kuti vanhu vanofanira kuremember mukugadzirwa kwemusic yechimurenga munhu anotori stakeholder ende isu tinofara zvikuru kuti munhu anonzi Lancelot Mapfumo akapinda akaexista segamba ende tinofara zvikuru kuti auya kumusha kuzovigwa chokwadi ndeche kuti ngatirangarirei kuti munhu anonzi Lancelot Mavhumo chipo chakabva kuna Mwari akaplaya role yake ende ngatimurumbidzei.
Avo vange vari sawira vemufi va Raymond Majongwe vari parunare kuHarare ne Studio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muIreland zviri kuchema zvichitevera kufa nemugovera kwababa nemwana wavo apo mushure nekuputika kwenzipo inotengwa peturo. Robert Garwe, uyo ange ane makore makumi mashanu, nemwanasikana wake Shona Flanagan Garwe, ange ane makore mashanu, vakafa vakaputika nzvimbo inotengwa peturo apo vakange vachitenga keke rokupemberera zuva rokuzvarwa kwaamai vaShona. Kuroniko rinoti vanhu vatatu vakafa, vamwe gumi nevana vakakuvara zvakaitisisa mushure mekubonderana kwebhazi nerori padyo negwai usiku hwemusi wemugovera. Bhazi rakanga rakatakura vanhu vakange vachibva kunhamo kuBulawayo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kumondo kunzi vanhu vanoda kuregista vechidiki vanoda kuregista vakawanda zvokuti asi izvo zviri kune kusezvichinetsa zvireva kuti chivheki ichechi chinotirobha ichechi chidhingi ichechi chikambani chinoti chikambani chikambani chepati chipati ichechi chevheki ichechi chitori chipati chakazvimirira hatichachide sei vanhu vechinetseko kuregista iye ichiti izvo tiri vanhu vakazvimirira kutyezano pf ndozvo muchaita zvemepamavhoti izvezvo isati ponyarare kuzvitaura tichazvitaura chete kusvikira maona kuti izvo zvetinoita zvinozikanwa itai kuti izvo vanhu muvabudire pachena tizive kuti izvo imi mamusiri vanhu vakazvimiririra haisi kambani yakazvimiririra ndatenda
vanhu vanotaura mugurupu munomu mustudio 7 kavataura zvakanaka kana uchisapota zanu usambogara wauya kuzotaura munomu uchisekenda zvinhu zvisingabatsiri nokuti imi munotendera kuti chero vadzimai venyu vakapedza gore rese vasina mabhurugwa emukati hazvina basa nokuti wajaira nhamo yacho iyeyo uchingowana $10 yokupiwa nezanupiefu uchienda kudoro wondopedza vhiki uri kudoro ukoko. Vana venyu kuti vageza here kana kuti vadii hambo hamuna basa nazvo izvozvo saka musambogara mapinda umu muchitaura zvina kana uri wezano taura zvezano ukoko kunoko hatidi kusangana nevanhu vanotaura zvinhu zvinonyangadza striki nokuti zanupiefu yauraya nyika saka musauya kunoku muchitaura zvina kudero vanhu vachiurawa kune dzimwe nyika nokuda kwokutambura kwezimbabwe yaurawa nezanupiefu ndowo uya wotaura zvina hatizvidi izvozvo taurai kunze ukoko musambopinda kwatiri kunoku
toda kumbotaura nyaya nedzimhanya dzekumashini dzokunana pekita vana chiremwa remwa vanhu vari kutsigira zanupiefu zanupiefu neitsigire chikokomana hamuoni kubva 1980 marodhi acho hakuna marodhi mabhiriji akasiyawa pana simiti ndomazve mabhiriji zviriko hakuna mabhiriji kubva kunana nyika zvichidzeura namakuvaza kuya kunana chiremwa remwa kunana benzi zvokwana nyangambe chiumba simu hakuna kana marodhi kati vanhu ndoda kushamisa muzviti pamberi nezanupiefu chii chinonzi zanupiefu vana vekumusha chinjai yava panguva yekuti zvinhu zvinake ngatichinje zvunhu inguva yedu vana vefana vechidiki ngatichinje zvunhu nokumbirisawo kuti yai kunana chiremwaremwa kwana bhikita kweso hakuna kana marodhi vatinoona vanhu vachiti pamberi nezanupiefu chii chinonzi zanupiefu ivana munakagwa vachanzi yei mutichifambiri nezanupiefu tinoshamisika serenini nae vana chifa chanoramba vachitihanzi yei mvotera zanupiefu vhotera zanupiefu hakuna nemarodhi kumakoronga koronga kupera marodhi hakuna marodhi akapera kufa kudhara ngatichinje zvunhu vana vachidiki vakomana tisanyengerwa nemazidhara ezanupiefu
apo mukoma blessing namukoma dananoka unosimba here zvenyu ndine shoma zvoda kuta ava madhanga achiti kwanzi mhondi dzinombunyikidza vanhu hapana mwana womukomana nomusikana asiri mwana asi kuti chinoitika ndechekuti vanhu vanonga vabvumirana saka pokubvumirana apapa zvochibvawopa kuti munhu wacho ari kubvumirana naye uri kubvumiranawo naye here ari mwana wati wabva wazeera wanditi ndobva mukatoti munhu unotozotarisawo kwete kuti kwanzi mototi kwanzi mhondi saka munhu womukomanai mhondi here kana kuti munhu wechisikana ndiye munhu kwa here mofanira kutarisira kwese kwete kumirira mabato ekungoti kwani mumirira kutsikirira vamwe vana vechikomanawo nesuwo tiri vanhu ende futi zvinhu zvinobvumirwana hapana munhu anozosvika pakuzoti vatenderane kuita zvepabonde asingadi isi watorepwa munhu anototaura kutoti pane munhu wandimanikidza kutiti wati katitenda zvangu
Makadini zvenyu makadini zvenyu muri kutaura nemukomana nezikatenda manzvaigerero kuno Cape Town ini zvotaurao zvangu nechiti mukomana ngapinde shamisa ngapinde kanoita kuno kukusouth africa kwatiri mabasa arikozvo but mugaro mugaro wachona ndeuzuka wakatarangana zvisingaiti kutambudzika totambura kunoko kuti tiende kumba kwachona ndechatozi tiri kutamira matozenzi chavo so matozenzi atiri kutambira kunoku tiri kuchivira de tichimatambira kunyika kwedu ata tichimatambira kunyika kwedu de zviriko
ndangodaro kungokomenda imwe nyaya yandiri kuona vanhu vachingokomenda komenda regai mwana uyo arombe kana achinge aromba mai nyaya inotendera kumunhu uya uya akamubereki wemwana uya uyo ndo kwainotendera iko kana vakange vojiva mai neuromo hwemwana uyo vachazoziva zvaanoita vana baba ngatiregei kungoda kuti tinongomitisa vana vevanhu tamitisa vana vevanhu tobva tavasiya futi kana mwana uya akura ndo pamunozomuti regai mwana uya arombe kwete kusura muchiti hei nanga yakamurombesa ndiyanga iri rongo aiwa mwana uya ari stinchikidi achigara mumabhiriji memya mune mapamba mune tsvina mavana vachigara imimi mozotanga kutaura aromba iko zvino akuda kuromba pamwe pese amaimbova kupiko moramba muchingotaura kuti dai arega kudaro dai arega kudaro indai momuchengeta mupe sadza vane vasina sadza vafana vachirarama upenyu hwakaoma vachinhonga magabadzi munguva vanomashayiwa vosiranidzara izvo zvava zvirombera maakuda kutaura zvisina basa zvekuti aromberei dai mamurega dai manosungisa nganga yacho saka imaida kuti nganga imurega achingogara netsvina ngaarombe regai anoyadzoromba chaiko agare yakachena munhu hama dzako munhu ukaita mwana wako musango ndiane mwana wako kumba unomuchengeta uchimubasadza uchimuendesa kuchikoro kwete kuti mwana ane 10 years anoshaya kana mai mai havatori na mhosva baba ndova nemhosva
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochipotarisa zvaitika kune dzimwe nyika munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanyora tsamba kuSecurity Council vachikurudzira kuti sangano iri rishandise mauto aro echimbi chimbi sekukumbira kwakaita nyika yeHaiti iyo iri kushungurudzwa nematsotsi akapakata zvombo sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi misa Zimbabwe inoti Zimbabwe Broadcasting Corporation inofanirwa kuregerwa ichiita basa rayo zvakanaka pasina kupindira kwezvematongero enyika nyaya yemazimbabwe exemption permit ichanzuka mumatare musouth africa kubva musi wa28 november kusvika musi wa1 december muimbi Lancelot Mapfumo weBlacks Unlimited anotarisirwa kuradzikwa nhasi muHarare tasvika kumagumbo echirongwa yachedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri Washington DC ndichiti mosora zvakanaka